to work with some of samba. Get to you talk about us, us is a gurama. Got to work, pray a good night, judge. Papilla, no can I matumba panes, this is that no zama.
Oka wanna take in my windy, ay. From Shika down, I'm sick it, ay.
Sister, I got this, I need work on the drink it,
ay. Honey, Jamiri, me. Coin in the moon on the
Patino famba munzira umu dosangana nezvizhinji zvatinona zvatinobatanidzira mukati meraramo pasi pano zvichida uri pane wako mushando zuva nezuva uchidzidhonza tambo kavamwe avanotumira zvikwambo vokutsigirira sechipikiri pasando asi upenyu iwa ahunoda kuchengetedzwa kubva muhondo yemuchadenga nguva inozvoda kunyengetera ukasandaro uchazowanekwepi kuchipatara kana kuti kujeri ende unombotemba nei zvenyika here kana gosperi kana ukaziva kwekuchemera upenyu hwako haungokuremera chachandivo vega vanokukonera makombororo ako kudonhedzera kana ukaziva kwekuchemera upenyu hwako haungokuremera chachandivo vega vanokukonera makombororo ako kudonhedzera.
Dangariro, dangariro, chishuwiro, tinombofunga kuti ndichiri kuope, ndakarara, Mwari ndaimauya mandipeputsa, pandakarara, zuva nezuva parinobuda, ndinomboringa nguva, ndakayewa musuwo. Zingori shunguo Dijiti zwinga moja budikira Mouya mondi mbundira Monditi mwana wangu ndatoka Ndanganda nonoka Mondi uza kuti mandisuwa Wose masu hiro andakuitai Mondi uza kuti mujiri kundida Sema diro andokitai Mama Mazonyanya kutisi Taura iwoneni Mundi uze kutichi Mama Mazonyanya kutisi Taura iwoneni Mundi uze kutichi
Gango, gango Uyanji waka sengo niskwa Aka niti doktor Iko iwe Aka niti slay Ikaiwe upagurile vanu Gango, gango Munu wesari kude kurinzwa Aga niti doktor Ikaiwe, aga niti sly Ikaiwe upagurile vanu Bonite niwe number one kuka Tafuma, unobiga Wena makastoma wari kukupiga Angwewe business irako wakumbuka Matiro wako wari kukufunza Kune network isaka uri Chikafu chako wachirunga Vakachishaya nenzara wangatunga Gango, 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 gango Pano sima chikafu wari kudari kane pano Vangu mabiki vau yangu soko pama sano Apana kana munu wana siri kuda kutesta gango Gango, gango, uyanji waka senga niswa Waka niti dokta
Rasta.
Jangu zino hita shekia. A chance ya wakandi blesa. A jangu zino hita shekia. A chance ya wakandi blesa. Ndirimana wa mwari ndofamba nengirozi Saka kuna inundi wana njuzi Kunyango zichiremera kufamba muroti Kumagumu ndi chako wapanda chikara mozi Simba ndinaro rekwe samusoni Andinatu chakumanya nungwa tindigoni Kushika tafura ya zara na poloni Ma business ori rapa yangu fani Isha Avantipe muyezo wakakura kundi derike Kundi na kufurisa Shangu zino hita sheka A chacha waka ndi blesa A shangu zino hita sheka
Ega usipo nga zikone
A chacha waka ndi blesa
Skeeta Eskinti No pago de Jason, Tarula. You are victor. Sego Waka and Otina Unita go to buy it. Wait till you know Nida as you ever buy it. Teacher Sanga Nachata one day. Uripona Ifara Punga Manari Polite. Waka see you on the pizza. Let's fetch on the kids. Moyo Wangu no buy it.
Mama ndigo kumbene mwe mukazi Iazi even mukazi wangu There's nobody, nobody Mami Father God bless up me mommy When school fee a coming, money na run Mama loan me kude sip on the ground She a ask Father God when better will come This year wanna tune for me mommy She never left me or they tell me I cry Life wasn't this but she kept on trying She asked Father God when better will come Father God bless up me mommy
Sinini, pandangu otinda wakufamba Inze kumbura angura baswa Nyambandi mai, bari kundi dana Zoka mwana angundi jangenda puka Mamariwe, zira zake chene zai Hiro sinziwe ndo mwariwe sige zai Mucha mchenge taere baba limbi zai Hiro chayare garandi naro Imi mwariwe, zira zake chene zai Hiro sinziwe ndo mwariwe sige zai Mucha mchenge taere baba limbi zai Hiro chayare garandi naro
Sazotaro Andangariros nondi fungi sakure Chataiva nasi sandi jaiva kumashure Andangariros nondi fungi sakure Don't refuse ti akuna nduru
Wakai sepi rudo Ruai wa mumoyo
Shai na kitashi jango tana
Wakai sepi moyo Ruai wa mudo
Shonga shonga yoko nganga ile Hapana kancha ndaka bata ile Zekere bele efe ndesa cha cha ise Tukandi tangire pakati nini dino secret Chiro wa mangoma without no fear Afuri ramadara kana up in dashing gate Ipapa magitare nangare si efficient Boom doku choka huya ndoku ndipa paspe Shikanzi chaman keverai Aku harare ndikati ndoza tai shuvira kufakare Chaka uza yeko ndaka shika sembari Hapanza naka piwa ine Chaka ngo uya naka kara ine Babunze mesari seko wa ine Mikrofona ina kuntera pamshana ine Hapana kansa ndaka bata ine Mishonga shonga yoko nganga ine Hapana kansa ndaka bata ine Zekere mele nende sasa chaise
Akanditi doktama mama marguda kukuona imukawana nguva ita imumbosika kumba hanzi mukuwasha nogara achingofona ngaasike kunotigomuziva takaronga na BAB zvikanzi mama vanenge vari off weekend sakasvika pa DM akande introduce mama akati mama ava ndivo doctor hana kuzovabudira pachena kuti ndiye mukuwasha anogara achifona mama vakande kwasista zvikanzi tekukwazisei doctor tatenda takuonai ini ndakavapindura ndikati mama dhokotera vakasimba sezvamakona after fight for my introductions takapiwa chikafu namama takasa patafura mama pavakanzwa kuti dokta vakangogaya kuti taona murapi achazotiyamura takagara paside nambuya sezvo zvekuti ndiri mukwasha panga pasina zvitaura ambuya vakatanga kusadera kusadhi kwangu kuti ndivaudze ndainyara kuzvitaura ebakande tarisa neziso kati slai katibude panze tiri vaviri for a while uri kuziziva here kuti ivava my
boys
akande introduce mama akati mama ava ndivo doctor doctor hana kuzovabudira pachena kuti ndiye mukuwasha anogara achifona mama vakande kwazisa zvikanzi tekukwazisei doctor tatenda kakuona ayakavapindura
ndekatiaaa
takavariko vakaenda vakatungamira vakaenda vasina kuita zvavaishuwira nanhasi uno nguva yavo ndovarangarira ari yangester modester mode sevaniraikuivhiriga ikwire tsike kana rauya rufu harukunike vaichengeta nerera vana meturusike kana yakwana nguva kutika hazvirambike sevaniraikuivhiriga ikwire tsike kana rauya rufu harukunike vaichengeta nerera vana meturusike kana yakwana nguva kutikahazvirambike
vamunhu shasuka unowana munyu vari kuda mari zhinji vakubata nyoka menyu vachisimbisana kuti vari kuita zvisinu vachisimbisana vaichakwana nguva kazi chavaomera vachibvunza mubvunzo chatsa kupindura vachange vakugaya chavakatadzira daitine nguva takatoshumira
ariyange sakaniraikuivhirigaikwiretike kana rauya rufu harukundike vaichengeta nerera vana meturusike kana yakwana nguva kutika hazvirambike sakaniraikuivhirigaikwiretike kana rauya rufu harukundikevaichengeta nerera vana
ndikani kupfugamirei mari zvino ndikutandei mandipasimba titambirei ishawangu rega ndikupfugamirei mari zvino ndikutandei mandipasimba titambirei andaona chiyatsa chiri pandiri chiyatsa chiri pandiri ndaona chiyatsa chiri pandiri ndaona chiyatsa chiri pandiri chiyatsa chiri pandiri ndaona chiyatsa chiri pandiri andaifamba ndiri ndega ndisina anobatsira asi mumwoyo amuzere nekuzvipira ndikati naishe ini ndichabudirira zvinora nhasi atarisa rondifambira pandave kudzika
magatadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nibwo wani nduca gutora tenda tese ku area 51 ndokura tiza hama tese cause baby ya nisi wani ziriko zimwe zima extra kuneva imbi na ma ekta ma scientist na ma doctor nevakagadzira Tesla ndo patinosangana paukama ndoda kuenda newe kumbira mama ndo kwatosangana ma extraterrestrial usazovunduka zikama hakumbodi mota kana ndege kusvika ikoko we teleport ne split second itengetava passport imi majaira transport ndobva ndakuratidza sitatakuru Einstein re theory ye relativity
Isaac Newton akatikuta ze gravity panjembo anenge ariti saka kuti siyase muri kude
Rasta iloko, rasta ujeje shikiribiri za, shikiribiri za Yeah, yeah Eyo aita Scale up the rascal dread.
Mari baba daimani batira kutakura mutoro mutoro uyo. Imimi ndimi munowona muri kumusoro kumusoro uko. Te wana ne mari baba daimani batira kutakura mutoro mutoro
uyo. Imimi ndachema.
Imimi ndimi munowona muri kumusoro kumusoro
uko. Got to pay by dingi baby.
Chino wanza pesa nisa vanu tu Vanu danana imari Nemuta uroko bago hamane shamwari Batu tiri tu taka fari wa mugadeni Gati famba zedu tichi temba simbara mwari
Ina ndipendaka siya wandino da Rudoro wangu dino paiwe Baby apana chino shota Andipo kusia nenyota
So unoda Ini ndari mateo Masi usa
mwenkisa mwenkisa
Andina Toropito Akashika Akasunga Chimangwiro Ashida Mariake Akandipo Chibakera I don't be sasino Ashida Mariake Toropito Akashika Akasunga Chimangwiro Ashida Mariake Chibakera Shishitu Ashida Mariake
Ruta Gwenduwa Inakitaru Chango Tanga Ushindi Itira Yasaya Tengendada Ushindi Batuma Butterfly Every day the guarantee in a smile Anytime why in deep in zira phone call Kumaran why uya umadeko Time but andara toro wa shimaseko Apaka and I to believe a mepo Asi wa indi nye pera Uwa indi nye pera Uwa indi nye pera Kutindinde kawa unoda Uwa indi nye pera Uwa indi nye pera tintinde kawa unoda Niko kufunira baby gau pikeko Kwa wawu ya zondi wuna gau chashikeko Shabosha yeze wangu nita muna siripo Lafu ya pera ya enda nemepo Aze shino dirwanza moyo Wakadita mba kunge yoyo O baby tora moyo Aba waro ya kunge siyoyo Asi wa indi nye pera Uwa indi nye pera Uwa indi nye pera Kutindinde kawa unoda Uwa indi nye pera Uwa indi nye pera Uwa indi nye pera Kutindinde kawa unoda Rudo rwedurwa ina gizaru chango tanga Ushindi itira ya saya denge ndada Ushindi patuma butterfly Heavy denda garandine smile Anytime wa indi pinzira phone call Kumaran wae uya umadeko Taimbo tandara torova shimaseko Apa kaenda ito pilifa mepo Asi wa indi nye pera Uwa indi nye pera Uwa indi nye pera
Ndiye 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 Apana zandinga iti Dizo zo ziripo
Nekuti shihombe Shihombe shiripandiri Shishuwa chakuti ndiko ita womuri Kana kutoso buda wakadiri miri Kumberi mberi Dizo zo Shihombe shiripandiri Shishuwa chakutoso ita muri Ndiko toso budi ya niri miri Kumberi mberi
Shiripo zuzika wanze kutenga Uda mwari kari kudenga Makomborero andaka senga Nuona wange watondi venga Andinga manjise nguwa pakadai Dinotomiri ranguwa pakadai Mwari vanorizi ya zuwa Zandi chansi ndaso kwa nisa kuchikara moti Nasuno nongo chema misoti Anondi tuka kutine mororoti Wajindi vama zita Nenya ya ye ishisaka jindi na kize Ashingi fati Shisinga dichikoro kana mari Dichaitao Nekuti nangoti shihombe Shihombe shiripandiri Shishuwa chakuti ndiko itao muri Kana kutoso buda wakadiri